Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSupreme Court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo dzebato rinopikisa reCCC dzichipikisa kudzingwa kwadzo muparamende nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Hurumende yeSouth Africa inowedzera nemamwe makore maviri upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kusvika musi wa 29 mbudzi 2025. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inozivisa zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rarasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzichipikisa mutongo wedare reHigh Court wakasimbisa kudzingwa kwadzo muparamende nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Asi kuraswa kwenyaya iyi nedare reSupreme Court hakureve kuti hapana nyaya, asi kuti kwauya nekuda kwekuti nhengo idzi dzinonzi hadzina kutevera zvinofanirwa kuitwa mukupikiswa kwenyaya dzakadai kumatare mumagwaro adzo akasvitswa kudare iri. Izvi zvaive kureva kuti sarudzo dzemabyelection dzakatarwa kuti dziitwe musi wa 9 zvita 2023 dzave kuzoenderera mberi. Hatina kukwanisa kubata magweta ari kumirira nhengo dzeCCC idzi kudare kuti tinzwe kana dzichapikisa danho reSupreme Court iri kana kuti dzichadzokera zvakare kudare iri dzagadzirisa magwaro adzo. Mukuziya nezvinyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi avo vashoropodza mutongo uyu vachiti unoratidza kuti matare haana kusununguka.
Nokachamidzika zvikuru nebudikidzo yaitwa kuSupreme Court nhasi mushure mekunge taapila kudare guru tichida kuti marecourse ari kuitwa nabachabangu asiri pamutemo adzorwe, asi dare raramba
zvamira zvakadai. Munoti chii pamusoro pemabatirwo aitwa nyaya iyi nedare reSupreme Court?
Zvoratidza zvatinogara tichitaura kuti dare redu renyika yeZimbabwe harisi kunyatsotonga nyaya zvakanaka zvatingati muchirungu zviri objective, zviri fair uye zvinobetsera nyika yese. Vari kungotonga vakarerekera kudivi rimwe chete, zvinova zvataona nhasi mudare reSupreme Court. Matongerwo aitwa nyaya haana kumira zvakanaka, haana kunakira nyika. Tingati muchidimbu muZimbabwe mutemo chaiwo chaiwo wakunetsa kuenda kumatare kunodzezimhosva kunotsvaga rubatsiro uchiti makota acharamba akamira pachokwadi zvaakunetsa.
Mungati chii pamusoro pemabatirwo ari kuitwa nyaya dzinobva kubato renyu reCCC nematare?
Zvinoratidza kuti makotsi edu anyanya kurerekera kudivi rimwe chete, achiita zvinhu akarerekera kudivi rimwe chete. Zvinoreva zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti vanhu varambe vachienda kumatare vachinoisa zvichemo zvavo. Ndava vakuru vematare eZimbabwe vari kuratidza kuti vacorrupted, vava subjective. Zvavakuita vakungoita vakatarisa ravo divi, vakaita vakatarisa divi reZANU-PF, vanova vanhu vatingati muchirungu vakacapture tare edu enyika.
Zvamira zvakadaro muchaita sei?
Isu sebato reCCC ticharamba takashinga tichirwisa kuti sarudzo dzakaitwa nevanhu, zvakaitwa nevanhu musarudzo, zviremekedzo munyika yeZimbabwe. Haikona kuti vanoshandisa makotsi, vanoshandisa vanhu vasiri pamutemo kurikola vanhu vachiita zvinhu zvisiri pamutemo zvatiri kuona izvi. Ticharamba tichirwisa, tichiendera mberi, tichimeka sure kuti we defend democracy muZimbabwe, we defend the rule of law, we defend vanhu vanenge vasarudzwa, vanofanira kunge kuti varemekedzwa nevavasarudza vacho. Izvozvi zvikutaura nzvimbo dzese dzisina maMPs hadzina munhu akadzimirira, hadzina zvatingati muchirungu representation.
Avanga vari mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya weStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarereka, Mavelous abatawo vari kuzviti ndiwo mutevedzeri wavashavangu vaAlbert Mhlanga, avo vanoti vafadzwa zvikuru nezvabuda mudare reSupreme Court vachiti vave kutoita gadziriro dzesarudzo dzemabyelection dziri kosvondo rinouya.
Zvabuda nhasi tagara tichiziziva kuti ndizvo zvatichaitika. Hata tisingafungiri kuti vame vetu malawyers vangatadza kufila mapapers avo in order, especially at a higher court like a Supreme Court. Kana uchiinda kuSupreme Court unofara kuchiona kuti zvinhu zvako zvakagadziriswa, une nguva, une time, because ya ikoti iri higher. Zve vame havasi serious nezvenyaya zvemakoti, saka ndizvo zvaitika izvozvo.
Muri kunzwa sei nemutongo uyu? Uyezve tinoona kuti vemapato anopikisa vanogara vachiti ivo matare haasi kutonga nyaya dzavo zvakanaka. Imi munoti chii?
Kufara tinofara zvetu, because tagara tiri vanhu vanotevera zvemutemo. Tinoziva kuti vamwe vari kuti makoti ari captured, but unongovaona every time vanokakavara vachiinda kumacaptured court acho. But hakuna zvandikataura zvakawanda. Vapulu ndivo vanotibatsira as a lawyer, handifonera handiudza kuti they are going back on Monday and Tuesday kuti vapedzise basa. But newe kana uchizitevera uri ordinary person unongoona kuti hakuna zviripo chabuda kunze kuti zvatakaita kutanga ipapo ndizvo zvagara zviri right and zvichagara zviri right. Saka ngatimirirei Monday neWednesday kuti tipedze basa.
Mushure memutongo uyu muchange makuita sei imi navasevenzo shabangu?
Isu vamwe tiri busy pasi apa kugadzirisa zvemabai election musi wa9, and ndinoziva kuti tichakunda sezvo atagara tazvironga.
Avanga vari vari kuzviti ndivo mutevedzeri vavasengezo chavangu vaAlbert Mhlanga vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya weStudio 7.
The Voice of America.
Hurumende yeSouth Africa yawedzera namamwe makore maviri upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti maZEP pamwe neLesotho Exemption Permit zvezvizvarwa zviri kugara munyika iyi kusvika musi wa29 mbudzi 2025. Izvi zvaziviswa negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi. Magwaro aya aifanirwa kupera kushanda panopera gore rino, asi akanga azowedzerwa nedare kusvika mukupera kwachikumi 2024. VaMotsoaledi vaudza vatori venhau kuti danho iri ratorwa pachiteverwa Section 31 Subsection 2B yemutemo weImmigration Act. Danho iri ratambirwa nemufaro nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzana nemakumi manomwe ezviuru kana kuti 178,000 zviri pamagwaro aya. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata sachigaro vesangano rinomirira zvisvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum Global Network, Dr. Vusumuzi Sibanda.
Hongu, mapemiti emaZTP nemaLEP nasi hanzi achawedzeredzwa nemakore maviri na Minister of Home Affairs, saka dzinova nhau dzinonakidza chaizvo kune avo vanoshandisa maZTP nemaLEP. Chero zvanguva yacho yakaita kuti shoma zvayo.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti hurumende yeSouth Africa itore danho iri?
Minister of Home Affairs hapana zvavambotaura kuti chikonzero chaita kuti vaextende chii, asi kuti vangoti aiwa taakuextenda, ndafunga kundichiextenda kwamakore maviri chete kusvika kuna 29 November muna 2025.
Zvizvitsva zvingange zvauyiswawo nekuwedzerwa kweupenyu hwemagwaro uku?
Zvavataura ndezvekuti aiwa vanhu vane vana vakazvarwa muno kana vanogara navo vari kukurudzirwa kuti vanyorese vana ivavo kuitira kuti vawanewo ndofunga mapepa iwayo. Ndiyo chete chinongori chichapo. Nekuti zvimwe zvese vanga vachingodzokorora zvagara zvichingotaugwa makore ese kana pachiitwa maexemption permits aya.
Tanzwawo kuti vamotsoledhi vari kukurudzirawo kuti vane magwaro ezepiwawo mumakore maviri umu vagadzirise ugaro hwavo. Zvii zvavangatarisirwa kuita?
Izvi zvinongoda munhu anenge ane kodzero yokuaplyira permit yemuno muSouth Africa. Ndo chete nzira yekugadzirisa mapepa zvokuti munhu anobva aitora zvinodikanwa zvacho kuti aplyire permit yacho obva anoiaplyira kana kuti anga agara ari pamaexemption permit. Asi kunze kweizvozvo hapana zvimwe zvingagona kuti zviitiwe nekuti zvinhu zvese zvinofamba pasi pemutemo weimmigration unotarisira kuti vanhu vawane mapepa magwaro avo kuti vanenge vane zvinodikanwa here. Asi tinoziva kuti iko zvino zvinenge zvichida kuti munhu anenge ane business ange ane mari inodikanwa kuti atange business racho kana kuti ange ane hama inogara muno ine mapepa ekuti ave mugari wemuno. Asi kana zvisina kudaro uye ange ane macritical skills.
Sesangano matambirawo sei danho irori rekuwedzerwa kweupenyu hwemazepu nemakore maviri?
Sesangano tinotambira zvedu nekufara kuti vanhu asi vagonewo kuwana mavhiza mumapemits avo nokuti pane zvinhu zvisina kunyanzojeka uye tiri kuona kuti 2 years inguva shoma idikisa zvikuru. Tiri kufunga kuti minista vangoitira chete kuti white paper yavo iyi iende kuparamende and vaona kuti vanenge vagona here kuti vachinje mutemo weimmigration.
Vanga vari sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Global Network, Dr. Vusumuzi Sivanda vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Vanoona nezveutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri. Hurumende nhasi kuburikidza nebazi rezveutano yaita gungano rekucherechedza zuva iri kuchinotimba stadium kuVictoria Falls. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day 2023, United Nations Program on HIV and AIDS, UNAIDS, yakatanga chirongwa chinonzi Let Communities Lead World AIDS Day 2023. Rinova ndiro dingindira regore rino paine chinangwa chekutsigira mishandira pamwe ine chekuita nekutapudza matambudziko ekushaikwa kwemari, zvikwanisiro uye ruzivo mukurwisana neHIV and AIDS. Mukuru wesangano reZimbabwe AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, vakaudza vatori venhau svondo rino kuti pamusoro pekucherechedza zuva iri, Zimbabwe ichatungamirawo hurongwa hweInternational Conference of AIDS and Sexually Transmitted Diseases. Ichi chirongwa chinoburikidza nemusangano uchatanga muHarare musi wa3 kusvika musi wa9 mwedzi uno. Vakati vanokurudzira vanhu vasiye rusarura nekuwanda kana vaine utachiwana.
Shandiri kuona ndechekuti if you are not living openly, you stigmatize yourself. In any whether you say papi ndimira can say yes I'm HIV positive. Even kana nguva yangu yakwana yekutora mapirizi, I can take them, there's no need to hide.
Tikakwanisa kuti munhu asava neself-stigma yekuti haafambi kuziva chimiro changu. That one, I think, inguva free kuti munhu ave kuve open.
Sachigaro wesangano reZimbabwe National Network for People Living with HIV, vaMarshall Makorovodo, vanoti vanoshuvira kuti vatungamiri venharaunda vatore nzvimbo yavo mukukurudzira zvirongwa zvekurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Pane zvatiri kuita zvakanzi zvana community led monitoring. Tinenge tichiti vatungamiri vemumacommunity imomo ngavaende muzvipatara, ngavaende kwese kwese vachinoongorora kuti zviri kuitwa here, ndizvo zvavanoda here, ndizvo zvavakabvumirana here panyaya dzekuti tidzivirire denda reHIV.
Murapi wechivanhu vari nhengo yesangano reZinata, Sekuru Soza, vanoti mishonga yechivanhu yaitawo basa guru mukurerutsa ndima yekurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Kubvira pakatanga chirwere ichi kuma80s kusvika panguva ino, mishonga yechivanhu yabatsira zvakanyanya kune vanhu vane zvirwere zvakadai seHIV and AIDS, kuburikidza nezvirwere zvimwe zvinonyuka kuvanhu vakaita seivavo zvirwere zvepabonde sesiki. Zvirwere zvinosanganisira mudumbu, zvimanyoka, zvichisanganisirawo kupera miri, kusadya zvakanaka. Tinayo miti yakaita sana mungurau, mishonga imwe inosuka mudumbu ichibvisa dzimwe tsvina unosara wakarerukirwa. Mishonga yechivanhu yayamura zvakanyanya padenda iri.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vanorarama neutachiwana weHIV and AIDS vachishanda nesangano rezvandiri muzvare Phyllis Mavushe vanoti nyaya dzerusarura dzave shoma munyika.
Takatarisana nenyaya dzestigma tinoona kuti there has been a huge difference. Kare vanhu vaitoidedza kuti AIDS kungokonfirma kuti une HIV zvakureva kuti wakufa. Vanhu vaiitwa mahome based cares vachichengetedzwa vari kumba vakamirira nguva because there was no treatment. And payakazotanga kuwanikwa, only a few individuals were privileged to have received the treatment.
Zimbabwe inonzi ine vanhu miriyoni nemazana matatu ezviuru 1.3 million vari kurarama neHIV and AIDS, uye pavanhu ava miriyoni nemazana maviri ezviuru 1.2 million vanonzi vari pamishonga. Pasi rose vanhu vari kurarama neHIV vanosvika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe 39 million, uye kubva pakatanga kuzivikanwa HIV muna 1984 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nechidimbu 40.4 million vafa nechirwere ichi. Ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga weStudio 7.
Kurwisana pakati peIsrael neHamas kunonzi kwatanga zvakare muGaza mushure mekumbenge kwamira kwemazuva manomwe kuitira kupa mukana wekuregererwa kwezvizvarwa zveIsrael zvakatapwa neHamas uye kuregererwa kwevari muusungwa mumajeri eIsrael pamwe nekupa mukana wekupinda kwerubatsiro muGaza. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Mauto eIsrael Israel Defense Forces azivisa nhasi chishanu kuti kuenderera mberi kwekurwisana uku kunotevera kutyorwa kwechibvumirano chekumbomisa hondo kwenguva diki neHamas nekukanda zvombo muIsrael. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti vanhu vangangosvika makumi maviri nevatatu vafa mumaawa ekutanga kwekurwisana uku. Zimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC yazivisa nhasi kuti yaburitsa zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dzakanyorwa gore rino. ZIMSEC yati vana vakabudirira mubvunzo idzi vakawedzera huwandu nezvikamu zvishanu zvine zvigama kumi mana nezvisere kubva muzana kana kuti 5.48% kana zvichienzaniswa nebvunzo dzegore rapera. Wanhu wevana vakabudirira mubvunzo idzi wakakwira kubva pa40.9% gore rapera kuenda pa45.57% gore rino. Vamwe varimi vanoti vave kushandisa mufudze wemombe kana kuti manyowa kuisa mumunda nekuda kwekushayikwa uye kudhura kwefotereza munyika. Vamwewo vachiti mashoko ekuti mwaka uno hakuna mvura yakawanda munyika ari kuvaodza mwoyo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti fotereza shoma iri kuwanikwa muzvitoro iri kuvadhurira zvakanyanya, vachiti saga refotereza rinoreva makirogiramu makumi mashanu kana kuti 50 kilograms rave kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemashanu kana kuti US 35 dollars kusvika pamadhora makumi mashanu kana kuti US 50 dollars. Kunyange vari kuyamurwa kurima pasi pezvirongwa zvehurumende, vanonzi vari kuwaniswa mbeu pasina fotereza zvichinzi vachazopiwa. Mumwe murimi wekubhangeti mudunhu remashonaland west varichard Kapungu vanoti vari kushandisa mufudzi wemombe sezvo vasina mari yekutenga fotereza.
Vanhu vakawanda kutojara nezvimanyuwa zvemombe petraiza iri kunetsa munyika. Pane zvimatanga zvemombe zviri imwomwo mukatikati tongonotora nemasaga chiwo chisongomba gomba.
Mumwe mugari wek Vasiriku weza mudunhu remasonal and east vakremio matinyarare vanoti ivhure nzvimbo yavo haripego rakanyanya kana rikasaiswa fotireza. Vamatinyarare vanoti vachamanikidzwa kurima ndima diki sezvo vasina mufudzi wakawanda nekuda kwemombe dzavo dzakafa nechirwere chejanuary disease makore mashoma apfuura. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFC vapo Zakaria vanoti varimi vanokwanisa kurima vachishandisa mufudze kana ivhu repachuru kana pasina fotireza.
Tisangomira nokuti hatina kuwana masotinaizwa nendi madiki ndinozokorora vanendi madiki vanokwanisa kuti vashandise dzimwe nzira dzisiri aya tinoti machemical fertilizers aya uye kureva kuti kushandisa zvinanachiunu.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti kushayikwa kwefertilizer kunoderedza gohwo remurimi sezvo mufudze wemombe usingashande zvakanaka gore raunenge waiswa mumunda. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vanobvuma kuti fotereza haingakwanire munhu wese munyika nekudaro hurumende yakatendera vanhu vane mari dzavo kuti vatenge fotereza kunze kwenyika vasingabhadhare mutero kana kuti import duty.
For the rest of the other programs, no, kune challenge kuti kukanja iri mumabonded warehouse vanhu vanenge vachiitira kuwana maUS$. So ndosaka takazoti government yakazoti vanhu ngavaimport free.
Panye yekuti vamwe vanhu vari kupihwa makirogiramu maviri chete embeu pasi pezvirongwa zvehurumende vachinzi vagovane sezvo mbeu ichiuya iri muzvimapaketi zvemakirogiramu 10 muzvinafundo Jiri vanoti zviri muurongwa sezvo dzimwe ndima dziri diki.
Zvaika kuti achimubvunza munobva kuti 60 meters by 39 meters andikudaiozinoda less than 2 kgs. Saka pakumbaina vanhu vamune muchinzwa vanhu vazosiyana soko ndondigasiti pavanhu vati tasiyana aiwa ndachimubvunza kiti zvakawati very low cost.
Hurumende yakazivisa muchinyorwa chayo kuti vanhu vanokwanisa kutenga fotireza kunze kwenyika sedano rekuyamura makambani anogadzira fotireza ayo ari kutadza kugadzira fotireza inokwanira munhu wese. Apo vamwe varimi vari mubishi kumhanyamhanya kutsvaga mbeu nefotireza vamwe vari kuti havasi kuzorima ndima huru vachiti vari kuteerera yambiro yekuti goro rino mvura ishoma. Murimi wekuhurungwe vashepadhiraviro vanoti vachateera yambiro yebazi rinoona nezvemamiriro ekunze yekuti mvura ichange iri shoma gore rino.
Panekata kutozana chinzi shoma maindekata kutozinza kutoita kutongorimawo shoma atizoita zvemazuva sezvezvo tagara tichinzi dairiko egaitidaitidai toita kutongorima takadzoramba.
Asi mumwe murimi wekumahusekwa mudunhu remashonal and east vaAlexander Jim vanoti havateerere zvinotaurwa nevanoita zvekufungidzira mamiriro anenge akaita kunze. VaJim vanoti chakatanga ndicho chakachenjedza vachiti rimwe gore vakamboteerera vakasarima asi mvura ikazonaya zvakanaka vainge varima vakawana gohoguru.
Rimwe gore takambozvitedzera mwakakohwa isu tikazekumbwirira manje kuti abeda rime saka tedzera chinzwa redio kuti mvura hakuna kusaka makazekohwa saka parondo kuti kungoshingira kana tikatoteerera redio hatimbozviteerera izvi tangonzwa kuna Mwari kuti Mwari achatitirawo zvakaita sei goro rino.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Department kana kuti MSD rakatozivisa kare kuti munyika muchange muine mvura shoma mwaka uno. Vamwe varimi vakatotanga kuchema chema kuti mvura yanonoka kuturuka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
It was a Friday my darling. Was a Friday um 7 upoke.
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi aita mukurumbira achiimba musambo weZim Dancehall simba rashe Valentine Choga uyo anonyanyozikanwa neremagitare rekuti Van Choga. Van Choga anoimba ari mumusha wembare muHarare. Ngatinzwei hurukuro yaaita naivan dzisininga weStudio 7.
Wekwamuchiti DJ Pangwe, Pande, Kunevaye.
Zvitanga muchiri ku primary vabereki vaiti kudii muchizvitanga
vabereki pakuvaisa zvitanga ndibwo ndirikumba nasina zvicho ndaizvonga zvitanga zvikuru
saka pari zvino muri kuita maprojects api
sefadzo rinoti takambobuisa masingo kati januari kurumbuisa
ndakurohwa natezvara imi vanondigama vobva vavapa chitsaga chetsombori
vanhu vanotambira sei mimhanzi yamuri kurova mukati
vanhu vanoitambira ndozoona pandinoenda pasteji zvinoita vanhu inga vanhu vari kunakira zvatodaro saka ndinofara kwazvo nematambiro avari kuitaiyavo
kana paine vateereri vasingazivi kuti vanokuwanai kupi vanodawo kuteera mimhanzi yenyu vanoiwana kupi
mimhanzi yangu nini inowanika payoutube yamesoga divanitoga anobuda kuganda pafacebook ukaona yakanzi vanitoga akaunti wofolowa painstagram yakanzi vanitoga yekanzi wofolowa maabdate anenge aripo
saka iri kunetsa mazuva ano ndeipi yekwavanitoga
yekuti shuga gei
ndo yamoda kuti timborova here nhasi vanhu vambojamba maspika aiwa ndo yaticharova iyoyo
Gamuchizwa kambo kanonzi Sugar Daddy kubva kuna simba rashe Valentine Choga uya anozikanwa neremagitare rekuti Van Choga. Manzwa hurukuro yaaita naivanzi Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwa chirongwa chelive talk nasimanheru na 8 PM apo tiri kutarisa kuraswa kwaitwa nedare resupreme court nyaya yakwidzwa kudare iri nenhengo dzeCCC dzakadzingwa muparamende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare dare resupreme court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo dzebato rinopikisa reCCC hurumende yesouth africa inowedzera namamwe makore maviri upenyu hwemagwaro ezimbabwe exemption permit tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiya muina tavo kanxibe.